Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 29 Budzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hazvinonzizvo kana kuda kuona kuti mamiriro akaita nyika akanyatsoita sei, tarisa mabatirwo anoitwa vanhukadzi nevana vana vadiki.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vanhukadzi 22 kana kuti 22 vanobatwa chibharo zuva roga roga muZimbabwe.
Tichibuda kumapurisa navamhiki vanga vakandimirira vaChris Mhike, tanzi isusu ndichange ndichifonerwa ndichiudziwa kunzi ndouya rini, ndoenda kumatare dzimhosva rini nezvimwe zvese izvi, saka vati vachandibata parunhare.
Mutori wenhau wenewzimbabwe.com anopomerwa mhosva yekunyora zvemanyepo asi iye achiramba mhosva iyi. Tichatarisa mitambo yeFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vanhukadzi 22 vanobatwa chibharo zuva roga roga muZimbabwe, vachiti mhosva dzerudzi urwu dzakamhangarwa dzakakwira nezvikamu 44 kubva muzana pakati pemakore a2010 na2018. Magwaro emapurisa anoratidza kuti munhukadzi mumwe chete anobatwa chibharo mumaminitsi 45 ose, vachiti vanhukadzi 646 vanobatwa chibharo pamwedzi. Chizvarwa cheZimbabwe uye vari mukuru wesangano rinorwira kudzivirirwa kwekushungurudzwa kwemadzimai Pumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dongo vanoti zviri kuitika kumadzimai nevanasikana muZimbabwe zvinobva mukuti mitemo haichatevedzerwi, uye vanofanira kuita basa rekuona kuti vanhu vanotevedzera mitemo havachaiti basa ravo nemazvo, vachiti izvi zvinokonzerwawo nemamiriro akaita zvematongerwo enyika uye nemamiriro ezveupfumi munyika.
Kurudziro yatinayo panyaya dziri kuparwa nehama vachienda pabonde nevana vachiitisa vana vanhumbu, ndeyekuti isusu senharaunda ngatisataurirane kuti tivharidzire nyaya idzi kuti dzisaenda kumatare edzimhosva, nekuti patinodzivharidzira pese zvinotoreva kuti dzicharamba dzichiwanda, nekuti hapana chiri kuitika chinoratidza kuti zveshuwa-shuwa kana ukazviita unogona kuenda kujere. Saka nyaya dzakadai hadzitongwe kumatare kumamisha kwedu, hatingati matare emadzimambo. Idzi nyaya idzi dzinouya kumatare edzimhosva kumagistrates court, ndokwadzinotongwa. Hadzitongwe mumusha kuti titi ngatigadzirisanei sinzi iri hama kana ndibaba kana ndetete kana ndisekuru kana kuti ihanzvadzi. Saka ngatigadzirisanei tobva taita setapedza kana kuti kufaridzira nyaya. Nyaya idzi ngadzisafaridzirwe. Kana tichidzofaridzira hatisi kuda vana vedu, hatisi kuchengetedza vana vedu zvakanaka. Ngadzibude zvisinei nekuti hapana mhosva iyi ndiani. Nyaya idzi ngadzibude, ngadziripotwe.
Sei kubatwa chibharo kwevana kwava kunyanya kuwanda? Chii chamuri kuona vamhlanga?
Chatiri kuona ndechekuti zvinhu zviri kunyanya kuwanda ndezvekuti nyaya idzi dzinowanda because tinodzivharidzira. Kana kuti zoti pane imwe nguva vana vanozofurirwa kuti vazenge vachitaura zvinhu zvisizvo kana vapinda mudare redzimhosva, kuri kungoda chete kudzivirira munhu anenge apara mhosva. ngati ripote inyaya idzi kumapurisa nyaya idzi ngadziende kumatare dzitongwe kumatare munhu owana mutongo wake unoenderana nemhosva yaapara
chii chamungatiudza pamusoro pevanhu vanoita izvi vamuhlanga
zvizhinji zvacho tiri kuona sekuti even vanhu vanowanzokurudzirawo zvakare kubatwa kwevana chibharo vanhu vanenge vachinyepera kuti vanoda kubatsira
vateereri tinourombo kuti takuunzirai interview yedu isiri iyo avo ndiva John Muhlanga veJustice for Children vanga vachitaura pamusoro pekubatwa chibharo kwevana vadiki tichidzokera kunyaya yedu tanga takamirira kuti tinzwe zvinotaurwa nemutungamiri kana kuti nemukuru wesangano rinobatsira rinodzivirira kushungurudzwa kwemadzimai repulumani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dongo vanoti zviri kuitika madzimai nevanasikana muZimbabwe zvinobva mukuti mitemo haichatevedzerwi uye vanofanira kuita basa rekuona kuti vanhu vanotevera mitemo havachaiti basa ravo nemazvo
ini ndinoona kuti kubatwa kwechibharo kwevanhukadzi kunofanira kucherechedza zviri kuitika kubatwa kwechibharo kwenyika yeZimbabwe tinoti the country nyika munhukadzi iyo nyika pache zvairi kubatwa chibharo saka vana vayo vanhukadzi vanotadza nevo kubatwa chibharo manumbers atiri kuona aya anotyisa asi hatifaniri kukatya madzwa nekuti ari kungotiratidza zviri kuitika pakadzamadzama penyika yedu kusateererwa kwemitemo United Nations yakaisa mutemo unonzi CEDAW iko zvino ndiri kushanda nenyika dzinokwana kuita 128 nations on a treaty global treaty on ending violence against women tiri kuenda kuwashington DC end of this month end of December kuti tinotaura nevakuru venyika kuti toda kuti vakuru venyika dzese pasi rose vasaine on global treaty to end violence against women treaty iyoyo ichaita kuti munhu wese unobata munhu wemukadzi zvisiri pamutemo akafanirwa kuti ange achipiwa punishment inoenderana neunhu iwoyo saka ndoti zviri kuitwa Zimbabwe izvi zvinokatya madzi asi neimwe nzira hazvikatya madziwo
musare dongo chii chamunofunga kuti chiri kukonzera izvi nokuti zviri kuramba zvichienderera mberi uwandu hwemhosva idzi huchikwira chii chiri kukonzera izvi
zvinonzi izvo kana kuda kuona kuti mamiriro akaita nyika akanyatsoita sei tarisa mabatirwo anoitwa vanhukadzi nevana vadiki munyika medu pane zvinhu zviri kuitika zviviri pane nyaya dzematongerwo enyika dziri kuita kuti vamwe vanhu vaite kunge vari pamusoro pemutemo kudarika vamwe tozotarisawo panyaya dzekuti nyaya dzeikonomi mamiriro akaita ikonomi yedu ari kukonzeresa kuti vanhu vange vaine mhirizhonga iri kuwanda tiri kuona kushandiswa kwemadrugs pavana vechidiki iko kushandisa madrugs ikoko kunokonzerawo zvakare kuti violence against women yatoti GBV inge ichiwanda saka pane zvinhu zvakawanda zviri kukonzeresa asi pamusoro paizvozvo zvose it is the lack of the rule of law hatina governance munyika yekwedu mapurisa ari kupuwa chioko muhomwe vana vari kubatwa zvibharo nyaya dziri kutsakatika hakuna munhu ari kutedzera bumbiro remutemo nenhau yehuori saka izvi ndo zvandiri kuona zviri kukonzera kuwanda kwekutambudzwa kwemadzimai munyika yeZimbabwe
matirimi zvakadari zviri kuitika muZimbabwe nokuti mitemo haisi kutevedzerwa nemazvo handiti kune dzimwe nyika kune dambudziko rakangoita sairoriwo here
ndizvozvo kune dzimwe nyika kana ikoku nyika dzinenge dzatinotarisa like dzakaita seamerica dambudziko rekushambudzwa kwemadzimai ririko asi chakasiyana ndechekuti kune dzimwe nyika mitemo iri inoteedzerwa munhu akarova mudzimai wake unosungwa oenda kumatare edzimhosva muamerica ndopamucherechedzo munhu akabata mwana chibharo mwana mudiki chibharo haangosungwi chete asi kuti haazobvumirwi zvakare kuti aende anyway panenge paine vana haabvumidzwe kubuda kuti abude kana achizobuda kubva muchitokisi vanotomeka shuwa kuti kana paine zvikoro zvevana zvine vana anyway pane vana vanovaudza kuti panapa pane bhinya riri kuya pavana saka pane mabumbiro emutemo anochengetedza munhukadzi nemwanasikana kune dzimwe nyika izvo zvazvinova zvatiri kuona zvisiri kuitika munyika yekwedu handizivewo hangu kuti chii chiri kunyaya kukonzeresa izvozvo asi mamiriro ematongerwo enyika kusanganisira nyaya economy yedu mamiriro yakaita.
Sokona kwenyu mimi chii chikakurumidza kuitwa kuti nyaya ipere kana kuti idzikiswe?
Tokumbirawo kuti vana baba vakuru vedu venyika ndiri vana baba nekuti kujanyurwa kwemwanasikana kuri kubva kuvanhurume dai vatorawo nguva kufunga kuti tinozoveiwo senyika kana tiri kudzvanyirira vanhu vacho vakatizvara. Tinozovaiwo sei senyika kana mwana ane 9 years old achitizvara mwana? Indoona kuti chisionekwe mudzivebwe zviri kuitika munyika yekwedu. Dai vari pamusoro vakagara kumusorosoro kwematongerwo enyika vaisa mutemo iri kunyatsodzika midzi kuti paonekwe paine utongo wemhando yepamusoro kana paine vanhu vanoita zvinhu zvakadai. Chechipiri, ndaikumbirawo kuti dai paregerera kudzvanyirirwa kana maorganization mapato maNGO anomirira madzimai nekuti ndiri kuona zuro ndizuro pane nyaya dzakaona dzakaitika dzekudzvanyirwa kwevakadzi kunge kangano yemarriage wenga hapana bato remadzimai rakataura ndoona paine kutya kwavanoita. Saka dai taprotectwawo nevakuru vedu venyika kunyanya madzibaba edu hanyadzi dzedu dai matiprotectawo kuti mutipewo mukana wekuti titaure takamirira madzimai tisina kupanishwa nekuti kunyarira kwakaita mabato anomirira madzimai muzimbabwe kuri kundityisawo ikoko nekuti vanotya kuti vataure.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe uye vari mukuru wesangano rinorwira kudzivirira kushungurudzwa kwemadzimai, Rep Mulani, Minnesota African Women Against Violence, muzvare Comfort Dongo vari parunhare kuMinnesota muno muAmerica neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tunze divi ravo panyaya iyi. Mutori wenhau webepanhau repadande mutande renewzimbabwe.com Leo Munende anoti akashedzwa nemapurisa ECID Law and Order Section vachida kumubvunza pamusoro penhau yavanoti akanyora inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabatsirwa nevashandi vavo vanoita mazana maviri nemakumi maviri nevashanu apo vakange vakombewa nezvizvarwa zveZimbabwe zvairedzera kusafara kwavo navo pavakashanya muguta reNew York. Munhende anoti akaramba mhosva yaaipomerwa achiti akaudza mapurisa kuti vataure nomupepeti webepanhau iri Gilbert Nyambabvu achiti mapurisa akati iye ndiye ane mhosva iyi. Studio 7 yabata Munhende kuti tinzwe zvakaitika nemamiriro akaita nyaya iyi pari zvino.
Chakaitika ndechekuti mapurisa akafona akati ari kundida kulaw and order. Saka ndakabva ndabata magweta eMedia Institute of Southern Africa kuti andiperekedze nenyaya yekuti mapurisa akaramba kundiudza kuti ari kundidandira nyaya yei. Nyangwe ndaityawo kuti ukasvika iko mapurisa chero mamuchinzwisisana parunhare apa munosvika iko nyaya yobva yachinja. Saka sekufunga kwandakaita ndizvo zvabva zvasvika zvikaitika nenyaya yekuti ndati ndichisvika zvikanzi ndiri kupomerwa mhosva yekupublisha nyaya isiri hanzi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nyaya yakabuda musi wa 22 September kana kuti 20 September this year yekuti pane vairatidzira kuNew York pavakauya kuUnited Nations General Assembly. Vamunangagwa ndo pavavigwa ravakavanzwa nevanhu vanga vakawanda vavaifamba navo. Saivo vanga vachiti inini ndini ndakaipublish vachifungira kuti ndini editor wenewsmap.com. Sapata akaendawo mapurisa ndipo pandakasvika ndikavaudza kuti aiwa ini handisi editor wenewzimbabwe.com ini ngoriwo mutapi wenhau kunewzimbabwe.com. Saka maita sei maita akaukanganisa zvikanzi mashoko ivo vakati mashoko avakapiwa ndeyekuti inini ndini editor saka ndini ndakapublisha article yachona. Saka tikaita kakupikisana ipapo asi ndobva vaenda vakanotaura nevakuru vavo. Vakuru vavo vakati chero ndisiri nini editor ndini ndinofanira kupiwa mhosva. Handizivi kuti ndipiwa mhosva pakuti ndaita sei asi pamapepa atanyora ndakataura ndikati aiwa no ini handisi publisher handisi ndichakanyora ndingori ripota zviri kuitwa zvisi pamutemo uye kungoshandisa mutemo nenzira isiriyo.
Vanga vanoumbowo here hwekuti makapublisha nyaya yemanyepo?
Vanga vasina umbo wevo havana kana kutomboita nguva iyo nyaya yanga iri paungoti inini ndibvume mhosva saka mhosva ndiyo yandaramba kupfuma nenyaya yekuti handitomboziviwo kuti ina handina masimba ekupublisha semutapi wenhau nyangwe muri mutapi wenhau munoziva kuti pane vatapi wenhau vanoita zvokutumwa nevanozogadzira nyaya dzacho nakuti iyi ndiyo iri kubuda iri pakadai iyi ndiyo iri kubuda yakadai vachigadzirisa indingori mutapi wenhau
saka pari zvino nyaya iyi yakamira sei Leo
tichibuda kumapurisa navamhike vanga vakandimirira vachris mhike tanzi isusu ndichange ndichifonerwa ndichiudziwa kunzi ndouya rini ndoenda kumataredzi mhosva rini nezvimwe zvese izvi saka vati vachandibata parunhare
vakati chii
vati hanzi pane mumwe wavo ati kana usiriwe ndizvo zvauchazotaura mudare rezimhosva asi ndikati pakuferefeta nyaya hazvisirizvo here zvimwe zvamune mufanira kutsvaka kuti munhu atiri kupa mhosva iyi ndiye here zvechokwadi vakati aiwa isusu tanzi tipewo mhosva ndatosvika pakuvapa nhamba dzaeditor wekubasa ndikavaudza ndikati bepa redu isusu riri kueditwa nemunhu ari kugara chi kulondon vakati aiwa kulondon hatikwanisi kuzokusvika saka iwewe ndiwata kupa mhosva
saka mangomirira kushedzwa kuti muende kumapurisa zvakare
ndangomirira kuti vafone tobva taenda haminoti vanenge vachizoita sei but ndozvavangotaura
uyo anga ari mutori wenhau webepanhau repadande mutande renewzimbabwe.com Leo Munende ari parunhare kuHarare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mupurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri musouth africa muzvare Meli Maiswa vanoti vari kufara mushure mekudomwa seumwe wevagoni vakashandisa dandemutande resocial media zvine pundutso gore rino muzvare Maiswa vanoti vanoshanda vachibatsira vanhu vekuzimbabwe vari munharaunda yesouth africa izvo zvakaita kuti pava nemumwe akaendesa zita ravo kumakwikwi aya ari kukokerwa nekambani yepocket mobile iri musouth africa ngatinzwei hurukuro yaitwa namavelas muhlanganya uye namuzvare Maiswa nezvenyaya iyi
ndakasarudzwa pane the most influential person on social media
makasarudzwa nani
2022 south africa nezimbabwe vakangovhurira kuti vanhu vanominete so vanhu vakaisa mazita forward ndopandakazongoranda kutofonerwa kuchinzi zita renyu ranominetwa vakawanda so ndomapepemdo andakaita kucompetition
semaonero enyu mabasa api amuri kubata amunofunga kuti aita kuti nuzowanikwa muchidomwawo paruremekedzoro
to be honest antimafe nefuti apa handizivi because ini ndingori munhu anongobatsira zvakawanda panguva iyoyo zvinenge zvangoya panguva iyoyo zvinosanganisira vanhu vanorwara vanenge vamwe vanenge vachida kuenda kuchipatara vanoti vadzingwa kuchipatara vasina mari dzekuchipatara vanhu vafirwa vasina pekutangira vamwe vakadzi vadzingwa mudzimba nevarume havasina pekutangira zvichingoenda zvakadaro saka munyatsoti nde iyi yavakanzoshandisa kategori kuselecta truly speaking I don't know
muri ipapo ndevapi vamwe vatingati vane mukurumbira imomo musouth africa vawanikwa vari pakuremekedzwa uku
tiri muno mundofunga ndakaona pakapinda vanonzi general shellers avo vanowanyanya kufokasa nevanhu vanenge vakasungwa vari kumajere vanobatsira zvikuru sei vanhu vanenge vari mukati memajere vanopinda mumajere vachinzwa kuti mhosva dzevanhu ndedzei noti kune vamwe vanosungwa vasina mhosva dzavakapara kune vamwe vanosungwa hama dzavo dzichiza kuti munhu ari kupasungirwa mapepa saka ivo vanozoita basa rekutsvaga hama dziyadziya kana zvichiita nokuti vanoshanda koti kana zvichiitawo kuti vabatsire kuti munhu abude vobatsirwa kuti munhu abude ndakaonawo vari munhu angakaiswa ipapo
todzokera kwamurimi kana paine vanhu vanenge vachida kuti vakuvhoterei zvinofamba sei uyezve vanofanira kuvhota kusvika panguva ipi
kana pane vanhu vakuda kundivhotera unfortunately tasarudzwa nezuva ramangwana nakuswera mangwana chete because musi wa30 zviri kuvharwa vanoisa masms avo pa103 sms yavo panhamba dzinoti 37304 sms 103 pa37304 sms iyi inoita 150 and then ivo vari kuvhota vane mubayiro uripo kuti ukavhota kakawanda unokwanisa pane mubayiro wemotikari iripo yavanokwanisa kuhwina zvakare unokwanisa kuvhota even kana ka1000 hausi kumiswa kuvota, unogona kubvunza kuvota. Anytime you want to vote, unokwanisa kuvota.
Ko anenge awanikwa achitora mubairo iwoyu pane imi vakawanikwa vachipuwa riremekedzo uyu, anowana chii?
Pane varipo pari kunzi ari kupiwa 200,000, then ine contract another company anzi for 2 years. Anenge ane contract necompany iyoyo, ari brand ambassador wecompany iyoyo for 2 years. Anochuza zvaanoda mari kana kuita brand ambassador wecompany iyoyo for 2 years. And then pane ma iPhone 14 aripo.
Yeuchidzai zvakare kuti vanhu vanenge vachida kuti vakuvhoterei vanovhota papa.
Vari kuda kuvhota pane ma SMS avo pa 37304. Vanongonyora 103 SMS iyoyo, vanongonyora 103 ndo message yacho. Vachitumira panhamba idzodzo dzinoti 37304. Saka 103 ndo inomiririra inini. Saka it's 103237304.
Ava vanga vari muzvina bhizimisi uye vari muridzi wepeji rinonzi Melis Diaries Live riri paFacebook. Muzvare Melin Maisha vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuRustenburg kuSouth Africa. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tisvikevo pano paStudio 7 tipote tichishare mashoko anenge akatinakei, because zvinoripotwa nemedia nezviri on the ground they do conflict. Papa chingoda kuti media ichiripota zvainenge ichiripota neground ichiripota zvare ichiripota zvobudiswa panhu pamwe zviri paralela, kuti kuri kunzi vanhu havarobwi mototaridza vanhu vachirobwa. I think zvinogona kubatsira bhozi izvezvi zvika vanhu vachapedzisira vasina faith in the media, because what is happening on the media and what is happening on the ground are totally different. Zviri kunzi peaceful campaigns, but they are not, especially if you lose your blood relative and someone is purporting the campaign should be peaceful. Well, what is that? Anyway, media ngaitibetsere, zvinhu zviri hane parallel. Vachiti toda peaceful campaigns, totoonawo violence inenge ichiitika, tozoona kuti saka muchiti peaceful campaign muri kureva kuti kudii. Media ngaitibetsere, vanhu vari kurohwa, vanhu vari kufa, vanhu vari kubhuchwa, vanhu they are dying, but pamedia vari kuti we need peaceful campaigns. Where are we going?
Taura pamusoro pevana veZimbabwe. Kuti vana veZimbabwe ndokuchangamukai, changamukai. Ava vanhu vari kutonga havasi vanhu vemunyika medu vana, ende futi izvi taada kunyadzisa inonzi mutemo wemuZimbabwe. Vana veZimbabwe vanofanira kuziva kutongwa ine munhu anomubereka ari munyika menyu, tongwa ine munhu ane munhu anorwadziwa unozviva muri kurarama muri, because ava vana ava hasandambonzwawo kana muchiberekweni kana amai vavo kuti vari kupi, vati vakafa here kana risekuru kana munin'ina. Vese zvavo varimo mukati muzanupiefu, vese vanhu ivavo usatambonzwa vabereki vavo kunzi kwazoitika nhamo kwakazodii, kwazoitika kamuta vati vanhu avafirwi upenyu hwese kwauri vatiuraramo, kanakunzi amai kana kuti muzukuru kana sekuru. Ava vanhu ava havana huhanya nesu, nokuti hama dzavo hadzigari kunyika muZimbabwe, havana basa nesu, havatomborina basa nesu. Saka imi vana veZimbabwe, changamukai. Yanguva yekuti tirwire nyika yedu, yanguva yekuti titore nyika yedu tiidzorere mune maZimbabweans, titongwe nemunhu watinonyatsoziva achizvarwa cheZimbabwe, chete tichiona kuti uyu ndewekwanhingi anoera nhingi, uyu ndewekwanhingi uyu anoera nhingi. Izvo ava vanhu ava havana kana tsitsi kuratidza kuti hama dzavo hadzimo mukati menyika iyo, nyika yedu ndeyekuruta bedzi. Saka vana veZimbabwe mese makateerera, itai seburumango, because kana vanhu kana mutaura kuti vanokudai sei vachizokurovesa nemapurisa, chee vasingazobvumirai kutoitoya. Zvese izvozvo zvese zvavanonge vachiita havadi kubvumira, vanonge vachitonzi zviri raiti. Pane munhu aire angabvumira.
Yashika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiyo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup. One truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all
are. We waiting. Hey, Brian, pa mitambo yakatabwa nezuro mina yese. Pani waka kuna kizahere, ngati tangene Cameroon ne Serbia, pa wakata mangange, chicha kakuna kiza pa mtamboyo.
So wana kiza, disengu ati Cameroon ya kwanza ku mecha Serbia. Serbia, as I said, paya, pataka mputawara musuya, with Serbia, it's a very dangerous team. And I think that it shows you could Cameroon ya kwanza ku, waka draw was our 3-3, but in get out Cameroon ya kwanza ku wina. Kwa kuti, a game re Brazil, the last game, he was a draw. Now, ne draw ya wepa Serbia. That's what makes their man say, because they have to win against Barcelona, against Brazil. But mukada kuona go bora ra Abubakar, was very impressed. That goal should do the contender. Yeah, the World Cup goal of the tournament. Then point Mutambo way Brazil in Switzerland. Sema fungiranda ifunga kuti Switzerland icharowa. Yakarowa 1-0, but yakatamba zvayo, but yakapasa uzoti pa overpower. Then Ghana ne South Korea, Ghana yakawina, but then makaona the last few minutes, tatakubata mura maoko. Nekuti South Korea yange yakuya zvokuya zviya, but Ghana inofanira kuchinja matambiro paichasangana pa the last match. Ndakangofara kuti yakwanza kuwina. Ikawina the last match, you know, qualifier. Then Portugal, ndakati vachadrawa, but yakwanisa kukundawo Uruguay by 2-0, saka yakwalified in the round of 16. It looks like Ronaldo vachiri in, Ghana isine chance, Cameroon isine chance ikakwanisa kurova Brazil. Saka tichingoonawo.
Zvino pamitambo yanhasi mugroup A tiri kuona Ecuador ichisangana neSenegal. Unozviona sei?
Mutambo uyu wakaoma, unenge wakaomera vanhu vese, because Senegal has to win, Ecuador has to win, saka tichaona kuti zvafamba sei. But Ecuador is a very good team, Senegal is a very good team. Igame rekuti vaoni vange vakakwanisa kuri makaparegistra pavo kuti varione game, it's going to be very interesting.
Mugroup A makare imomomo, tichaonazve nhasi Netherlands ichisangana neQatar. Munozviona sei?
Qatar yango munhu angoda kuuya kuzorova, anongorova madiro. Ndirikuona Netherlands ichikwanisa kuhwinawo zvinyore-nyore neQatar. Aizvisise.
England ne Wales mugroup B, unozviona sei Musekiwa?
England is looking strong on paper against Wales, but unongoziva nyaya dzeku UK vane pride dzavo. Wales inenge ichitiwo tine pride dzedu dzekuda kurova England. England over the world. So I saw that we should have to say, but in the corner England, because of win against Wales. Wales is that strong.
Kozo ya mtambo wa Kamiruwa na wana wa jinji munoma America. America ichisangana ne Iran mugroup B makare. Unozo wana ze?
Iran inoroveka. Ndukona America ichikwanisa kuwina easily against Iran. And some of the bakaita paya pakatamba America. America vakatesta kwa wakato graduate vakati vaona kuti vanhu vanokwanisa kutamba on the bigger stage vakakwanisa kuhoda England. Saka ndikona America ichikwanisa kurova Iran, ichikwalifaya to the round of 16.
Brian Msekiwa tinotenda zvikuru. Tichadzoka futi kwauri nhasi tigonzwa kuti mitambo yatataura iyi yabuda sei. Ndinotenda chaizvo.
Ndokutenda kwangu mamande. Thank you very much.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.